our homes here on the Women's Round Table. As you know, because of the coronavirus, we are actually broadcasting from our homes. And this is a pre-recorded program, so you'll be seeing it much later on. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga saying welcome once again to the Women's Round Table, where we'll be talking about the coronavirus, which has spread throughout the world, including Zimbabwe.
Yes, and today is Thursday, April the 30th, 2020. So welcome to all those that are joining us on this program. Of late, we've had this coronavirus that has ravaged the whole world, including Zimbabwe. At the moment, we have 40 people that have actually tested positive for the coronavirus in Zimbabwe and four deaths. Star, if you can give us the world figures as they stand right now.
And out of those 40 cases, Marv, we noticed that in Matabeleland North, there is one case. In Bulawayo, there are 12 cases. In Harare, 19. In Mashonaland East, 5. And in Mashonaland West, 3. Which brings the total number to 40. But remember, there are also recovered cases, which means that the active cases may be a little lower. And a number of tests has been done throughout the regions, including 25 in Mat South, but none turned positive there. In Mat North, there were 10, and in Bulawayo, 98, in Harare, 211 tests, because most people are urging the government to do more tests so that the actual number of infections can be revealed. Yes, so there are 40 active cases in the country as we speak. And worldwide, we see that the cases have reached 3,222,107, and the deaths is 228,757. Those are the statistics from Johns Hopkins University, and the ones we're giving you for Zimbabwe are from directly from the Ministry of Health, and those who have them can actually read and see exactly what happened and where the cases are coming from. There's some bit of detail there from the Minister of Health. And as here we are broadcasting from the U.S., where we have over 1 million cases and 61,000 deaths. Of course, this is a big country with a population of more than 300 million people. So the statistics tends to be high. But for Zimbabwe, it's also a bit concerning because the numbers jumped from a 31 to 40 cases, which people feel is a bit much. And as we are approaching the lifting of the lockdown, Marvelous, we are wondering what is going to happen, whether it's going to be extended or not because of these rising cases.
Yes, sir. And we also note that tomorrow is May Day. It's the workers' day, but it will be commemorated while people are in lockdown and also while people are crying about lack of food during this lockdown. You know, so it's an interesting time. Like you say, we're going to watch and see what direction the government will take, whether they will lift the lockdown, make it go away in phases like what we saw happening in South Africa, or a complete lift. So that's what we'll be looking at as we go on. And we'll also be having some Zimbabweans who are in other parts of the world giving us their view on what's going on and what role Zimbabweans are taking in actually making sure that people back home are well catered, have the information they need on the coronavirus. Over to you, Star.
Khathesi njengoba sikhuluma nje lapha sicubungula udaba ke lwegcikwane leli ele coronavirus i-COVID-19 eselisabalele emhlabeni jikelele njalo selisidla ubhedu lakho eZimbabwe. Sinanzelela ukuthi emhlabeni jikelele selihlasele abantu abedlula izigidi ezintathu, i-3 million kule nkulungwane phezulu khonapho. njalo okwenza ukuthi kube linani eliphezulu kakhulu njalo sebebhubhile bedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 228,000 lapha sikhuluma ke ngemhlabeni kodwa siyananzela ukuthi igcikwane leli selingenile njalo emazweni amaningi lapho elidla khona ubhedu siyabona ukuthi khonapha isisakaza sikhona kwele Melika sokubhubhe abantu abangamachumi abazinkulungwane ezingamachumi ayisithupha ledlula lapho leli nani 60,000 selifike ku 61,000 labanye njalo phezulu lilizwe likhulu ngempela elilabantu abaningi yikho lamanani lawa ephezulu kakhulu njalo siyananzela ukuthi lihlasele abayinkulungwane abedlula inkulungwane eyodwa njalo baningi ke phezulu kwayena leyo inkulungwane amanamba alokhu lokhu ekhwela amanani kodwa bona abantu bazi lapha bazithembe ngokuthi hayi lokhu abakwenzayo balethemba lokuthi kuzasebenza abantu kuzayehlisa ngoba kathesi nxa sikhangela amanani lawa ayekhuphuka kodwa kathesi uhulumende walapha eMelika nakwamanye amazwe omhlaba lapha okula amanani amakhulu bathi akusaqansi inani labantu ababhubhayo ngelanga selilapho abakuthi yi-flat curve bathi sokuzihambela nje kufanana okutshengisa ukuthi lingabe lisehla inani kodwa lokhu akusho ukuthi abantu sebemile ukube belithola leli gcikwane kumbe ukushona lokhu kusenzakala kodwa kusafani lakuqala liqalisa ngakho ke lokhu kukhangelelwe emhlabeni jikelele ukuthi kungaba yini lokokwelapha okuthiwa i-vaccine okungabisela emuva ukumemetheka kwaleli gcikwane kodwa sikhuluma nje akukho okuningi osokwenziwe abantu lokhu bekhangeleke ukuthi kuzaphetha ngani sinazelela lokuthi kwele Zimbabwe abantu laba abangamachumi amane asebehlaselwe yileli gcikwane ikulapho inombolo efike khona kusukisela siphiwe izolo lugacha lwezempilakahle lwe-Ministry of Health njalo besinike ngezigaba ngezigaba ukuthi esigabeni seMathebeleland North kulo yedwa ole gcikwane leli kobulawayo balichumi lambili eHarare balichumi lasifica munwe munye eMashonaland East ke bahlanu eMashonaland West bathathu sokwenziwe ke ama-tests okuhlola ukuthi bangaki abantu abangabe bethole leli gcikwane amaningi kodwa abanye phela baficakala bengalalo njalo lo oficakala elalo kuyalandelwa labantu kuthiwa i-tracing ukuthi bayefica ukuthi kanti kungabe walithatha ngaphi njalo ngubani abahlangana laye labo okungabonakala ukuthi mhlawumbe balithola leli gcikwane ngakho ke yikho ke siyabe sikucubungula lokhu namhlanje sixoxa lengcwethi nezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwazi ngalolu daba yebo mavela
aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kutarisa isu dambudziko rechirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose pari zvino munyika mune vanhu vanosvika ivo gumi makumi mana 40 vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi uyezve mana vana vavo vakawanikwa vachishaya pachisanganisira zororo makamba anova iye wekutanga kushaya kubva kuchirwere ichi nevamwe vatatu saka tange tiri kutarisa isu kuti chii chiri kuitika uyezve kwamuri ikoko zvii zvamuri kutarisana nazvo saka nhasi tange tiri kutaurawo nemamwe madzimai ari kubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana pasi rose tichinzwa kuti kwavari ikoko vari kuzvigona sei zvii zvavari kutarisana nazvo panyaya iyoyi yechirwere checoronavirus kana kuti covid-19 pari zvino tichitarisa pasi rose uyezve tichitarisa imo munyika pai patataura kuti kune vanhu vakawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi vanokwana ivo 40 kumathebeleland north kune munhu 1 kubulawayo 12 muharare ndo mune vanhu vakawanda vakabatwa nechirwere ichi kune vanhu 19 vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi mashonaland east 5 mashonaland west 3 kubva kwasvika ipo kuti total inokwanisa iyo kuti ive iri 40 asi pane zvakare zviri kutaurwawo zvakanaka kuti pane vanhu vakabatwa nechirwere ichi pane vanhu 5 kana kuti vashanu vakawanikwa vachibatwa nechirwere ichi uyezve vakazokwanisa kuchikunda. Saka tichange tiri kukurukura tichinzwawo kubva kune vamwe kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo dzavari, kungave muri muno muAmerica kana kune dzimwewo nzvimbo. Pari zvino imo muno muAmerica tiri kuona mune vanhu vanosvika ivo 1 million vawanikwa ivo vachinzi vabatwa nechirwere ichochi checoronavirus, uyezve 27,000 nhasi. Saka ndo zvimwe zviri kuitika imo muno muAmerica. Tichange tiri kuramba tichienderera mberi, tichiona kuti regai timbonzwa kuti muzvare madamombe vangatinzwa here vari kuNew York. Nzvimbo yeNew York iri kuwanikwa iyo ine vazhinji vari kubatwa nechirwere ichi. Tinonzwa zuva nezuva manumbers evanhu vari kubatwa nechirwere ichi muNew York ari kuramba achikwira. Saka tanga tati tivabate tinzwe kuti zvakamira zvakadaro, zvii zvavari kusangana nazvo ikoko kuNew York kwavari, uyezve kana kuine vamwe vari kune dzimwewo nzvimbo. Taona tambotaura nevamwe madzimai vanga vari kuSouth Africa vachitaura ivo kuti nyaya yekuti vakwanise kunge vachichengeta mhuri kudzimba ndo iri kunetsa. Vari kuti ivo kuenda kunotumira mari chaiko kunzvimbo dzinotumirwa mari zviri kunetsa. Vari kuti ivo vachinge vabuda mumba vachida kuenda kunotumira mari kuzvitoro zvinotumirwa mari vari kubva vanetswa nemapurisa vachinzi vari kuenda kupi. Saka ndo zvimwe zviri kutarisana nevamwe. We've seen daily, you know, large numbers of people succumbing to coronavirus, and we've also heard of some Zimbabweans who have also passed away due to the coronavirus there in New York.
Yes, it will be interesting to hear what's happening at the big airport there, because that's one of the hardest hit areas, as you are saying. And for those who are just joining us, today we're talking about the coronavirus, which has spread throughout the world, and where we currently have 40 cases in Zimbabwe and more than 3 million cases globally, with 228 deaths globally. And we'll be talking with some Zimbabweans on what's happening. We're still waiting for our health experts. We hope they'll be with us here to give you some advice. Njalo siyezwa ke labo abanye abafuna ke ukuya esibhedlela ukuthi odokotela bathi sebekhangela lezo izifo eziphuthumayo ukuphela ukuthiwa ngama emergency cases. Ngokusho ukuthi abasaphonga uhlola-hlola nje umuntu nxa egula lokhiyana ukuthiwa nje ngumkhuhlane isifo nje umuntu ahlala laso. Sebefuna lezi eziphangisayo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo benanzelela abalomkhuhlane lowo, kumbe iziboniso zalaba abalomkhuhlane lowo esingathi ngama-symptoms, kanye lokuthi bebalayele ukuthi baye ngaphi. Yikho-ke okwenzakalayo khathesi ezibhedlela. Akuphonga uthathwa nje iloba ngubani ofuna ukuthi ahlolisiswe. Ngakho-ke siyaxolisa ukuthi lamhlanje asikho kuhlelo lwethu lwansuku zonke, lapho abalaleli ababesenelisa ukuthi bachiye umlayezelo wabo kumbe sibachayele ucingo besitshele ukuthi kwenzakalani ezigabeni zabo. Lamuhla hhayi, silalele nje sikhonapha ngani ngoba ngenxa ye-coronavirus le imitshina yethu ayisafani. Ngakho-ke siyabe sikhuluma sikhonapha silitshela ukuthi kwenzakalani, kodwa alenelisi ukuthi lingene kuhlelo lwethu. Yebo-ke sike saxoxa lapha labantu abathile emsakazweni, sixoxe lodokotela Solwayo Ngwenya wesibhedlela seMpilo Hospital. Yena ubesitshela ukuthi esibhedlela lesi seMpilo sona esikhangela abantu abaningi abavela koBulawayo lesigabeni seMatabeleland, abantu babuya ngobuningi babo, kodwa baphendukiswa laba abafuna ukuhlolwa okungaphuthumiyo. Njengoba sike satsho, bakhangela kuphela abakhulelweyo lalabo abangabe bele zibonakaliso zalokho esingathi i-COVID leyo. Ngakho-ke sizalithulela ke ngesikhathi esilandelayo amazwi akhe esitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kuleso sibhedlela, kanye lokuthi lezixwayiso aziniga abantu ngoba siyananzelela ukuthi kathesi abantu baxwayiswa ukuthi beziphathe njani bengaphango ukuthi izibonelo lezi bengazibona yiziphi njalo baye ngapi nxa sebezibona njalo bathole ngapi usizo kukanti batshelwa njalo ukuthi abantu bageze njani izandla ukwenzela ukuthi bazivikele yikho ke esikuhlafunayo ke kuhlelo lwethu lwamhlanje sinazelela njalo njengoba sesike satsho ukuthi amachumi amane abantu alegcikwane asehlaselele igcikwane leli kweleZimbabwe njalo kwafa abambalwa njalo siyananzelela ukuthi kwezinye izigaba zelizwe alikafiki leli gcikwane kodwa emadolobheni amakhulu njengayo phela iBulawayo leHarare amanani yiwo aphose abe phezulu sikhangela ukuthi koBulawayo khona balitshumi lambili eHarare balitshumi lasifica munye yebo ke yiyo ke inamba leyo sibona iphezulu kakhulu ngoba inani labantu eZimbabwe alikho aliphezulu kakhulu njengalapha kwelemeli njalo kuqalisela ngenombolo ezincane njalo usiya phambili inombolo lezi ziyakhwela amanani abe maningi ngakho ke yikho ke esiyabe esikukhangelayo namhlanje ke lapha sizabe ke sililethela lolu daba okwakhathesi besisamelele ukuthi sizwe umhlonitshwa wethu omunye silayo yena uhlala khona le dolobheni lenew york ukuthi abuye azosichasisela yena akubonayo marvelous
khonawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu tiri kuenderera mberi tichitaura isu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus ndiri kuona panapa tinenge tina mai nyaradza igumbonzvanda vari kuti important conversation indeed listening from Rosaria Memorial Trust in Murewa while we actively responding to COVID-19 ndichamboedza kubata amai gumbonzvanda pa messenger kuti tione kuti tingataura navo here nekuti ndandavaedza kuti tione kuti vangapinda here muchirongwa timboonesana panyaya yezvavari kuita kwavari ikoko pari zvino kunzvimbo yekwamurewa uko kwavari nekuti vanhu vazhinji vari kuita zvakasiyana siyana kunzvimbo dzakavanda kwavari saka tichange tiri kungoedza kubatisana kuti semadzimai zvii zviri kutarisana nemadzimai panguva ino yecoronavirus nyanya kumadzimai ari kumamisha kuti zvii zvavari kutarisana nazvo pari zvino asi zviri kundiradzaini kuti amai gumbonzvanda vari pane imwe nhare saka tichangoramba tichivaedza kuti tinzwe kuti vangapinda here muchirongwa vachitaura nesu vachitionesa kuti kumamisha madzimai zvii zvavari kutarisana nazvo nokuti tinoona kuti munguva yapfuura panga pane mutauro wekuti madzimai vakawanda vanga vari kuwanikwa ivo vachishungurudzwa panyaya iyoyo panguva inoyi yelockdown panyaya iyoyo yecoronavirus sezvo vazhinji vakawanda pari zvino vari kuwana mukana wokuti vange vari pamusha asi tinoona kuti nenyaya yenzara sezvekutaurwa nevazhinji munzvimbo dzakasiyana siyana kune vamwe vanoitawo zvekutengesa mumisika kune mamwe madzimai anoita zvakasiyana siyana asi tiri kunzwa kuti pane nyaya iyoyi yekushungurudzwa kwevana uyezve kurodzwa kwevana vasati vabvazira kuri kuti wandei munzvimbo dzakasiyana siyana nyanya kumaruva pari zvino saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano uyezve tikawana mukana wekuti tiwane kue tichibata amai gumbonzvanda tichafara zvakanaka chaizvo nekuti timbonzwawo kumaruva nekuti kazhinji tinoona isu nyaya iyi ichinyanyotaurika mumadhorobha umo tinoona kuti kupera kwevhiki rino pachange paine iyai nguva yekuti mutungamiri wenyika vataure ivo kuti lockdown iyi ichaenderera mberi here kana kuti kwete pari zvino tinoona kuti South Africa vakati ivo vachawana vachidzikisa lockdown yavo mumafase avari kutaura kuti pane mafase akasiyana siyana ekudzikiswa kwelockdown iyi saka hamena kuti ndo zvichaitwa here muzimbabwe asi vazhinji vari kuchema chema pamusoro penyaya yekushaya chekudya nekuti vari kuti ivo chiri kunyanyonetsa pari zvino inyaya yechikafu takaona isu munzvimbo yegweru pakutanga kwevhiki rino iri takaona vamwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri imomo vanoita ivo zvekutengesa pamusika vachiwanikwa ivo vachiputsirwa misika yavo zvichinzi misika iyi haina kugara pakanaka uyezve zvichinzi parikuda kuti pagadziriswe saka tigai timboedza kuona kuti tingakuratidza here vamwe amai vekugweri ikoko
takadzibhadharai misika takabhadhara misika tave nemisika tave pamusika chibvai pamusika taakunzi tibve toidepi hatiyazoe kuita tatiine mapenzi vakadzi vakurusapo mabhipi akutokwira topira pano pano hatichina kana zvekuita nhamo chaiyo chaiyo ndo iri kutikonzeresa korona yoiika zvasangana nenhamo
saka po tiri kuona vamwe amai vari kutaura ivo kuti nyaya yekorona iyi iri kunyanyonetsa nekuti yasangana nenhamo vari kuti ivo kuputswa kwakaitwa musika wavo ndo pavanowana raramo yavo saka pari zvino vari kutambudzika nekuti kuputswa kwakaitwa musika uyu kunoreva kuti ivo havachisina cheruviri chekuti vawanikwe ivo vachikwanisa kunge vachichengeta mhuri yavo uyezve vachichema-chema vachiti ehe vari kuziva kuti kune korona asi zviri kunyanyovarwadza inyaya yekuti iyo pari zvino vakatarisa ivo mararamiro avari kuita havachakwanisa kuti vachengete mhuri yavo sezvo nyaya iyi yekorona yawanikwa iyo ichivabata panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuti korona yasvika munyika uyezve ivo pamabasa avo emaoko havachisina cheruviri saka vari kuti vatova neBP yekuti voita zvipi voteerera zvekorona here kana kuti vowanikwa ivo vachichengetedza kuti mhuri yavo saka ndo zvimwe zviri kuitika ipo panapa saka tinotenda amai ava vanga vari kugweru vanga vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kusangana nazvo regai tiende kune mumwe wangu Star kuti ambopinda Star we have there a vendor from Gweru, a lady who's actually saying that she is very, very, very upset because she lost her market earlier on this week. There was an order by the government to clean up some of these markets. And at that time, Gweru was actually, cleaned up, so to speak. And at the moment, she was saying, so she's facing the problem of corona as well as facing the problem of not having food to feed her family. I don't know, what's your take on that?
That's interesting, Marvelous, because as we are aware that most Zimbabweans depend on informal trading to feed their families. So one can imagine what happens when one's livelihood is taken away like that. But of course, the government, the local authorities, they argue that there are city bylaws to be followed, you know, so they can't let you trade if your structure is deemed illegal. So that's the other problem there is there, because the local authorities insist that the bylaws are dead too. And there was a similar case again in Bulawayo. Some vendors were moved from a busy street where they were selling and told that if you are illegal, you cannot continue trading. And we don't know why it's not easy for all of them to get designated sites. But we've spoken to them before and they are crying foul. And we did also inquire if most of them have gotten the money that the government say promised to these are informal sectors and the needy. Remember, there were bailout packages. But we did talk to the vendors associations yesterday, and they still say they haven't accessed the money. But the minister, the government has assured them that they will get their allocations before the end of the month. So they're still waiting to see if that would materialize. But as for now, according to them, nothing is going on. So yes, vendors are facing a lot of problems now because they rely on that money and they call it a daily hustle because according to them, it's not even much profit. It's just enough to feed families like it's hand to mouth. So yes, Marv, I think it's a big issue to the informal traders. Over to you.
Kunavo vachangobva kupinda muchirongwa, taita rombo rakanaka, tina amai Nyaradzai Gumbo Nzvanda. vesangano reRosario Memorial Trust uyezve vari Goodwill Ambassador weAfrican Union. Saka endererai mberi zvenyu mutaure kuti ndimani uyezve kuti muri kupi mubvamatipa zvamanga mambotaura.
Maita basa ndinoitwa manyara dzaigumbonzvanda ndiri kuno kwamurewa. Kwandinoshanda neRosario Memorial Trust tiri kuresponda kuCOVID-19 yakatarisana nenyika, yakatarisana nepassport, uye tiramba takatarisisa kuchengetedzwa kwevana, kunyanya kuchengetedzwa kwemwanasikana. Tiri kutaura nemi tichangobva in the last 2 days receiving information yekuti we have a confirmed patient wemuna mamurewa. Saka setunhu sedistrict tichiri pashoko iyoyi, asi zvaratidza kuti zvotoda kuti tisimbe panyaya yeinfection control. Infection control tiri kuziva kuti matanho akaitwa nehurumende ndekuti tigare mudzimba paitwe zvana social distancing, tisakwazisana. Asi kuziva kuti tatiri kunzi garai mudzimba, musaenda chero kupi. Zviriwo kureva kuti vana nemadzimai nemhuri vanogona kunge vachigara makambunyikidzika. Pakurarama kwatiri kuita ikoko, tiri kutosangana isu seRosario Memorial Trust, tiri kutendedzwa kuti tiite basa sesi tiri kuproducer liquid soap, chijaka liquid soap yatiri kuendesa kumaclinic. Takatosupply maclinic ese mamurewa, nhasi tiri kusupplya kushamba. Saka patiri kufamba maclinics imomo, patiri kufamba munharaunda tichipa sipo, uyewo patiri kuRosario Memorial Trust Center tiri kusangana nemacases akawanda mhirizhonga mudzimba. Mhirizhonga iri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana. Chekutanga ndechekuti vanhu vava kungoswera vakatarisana vari pamba, vari kumaminda zviri nani anomboenda kumaminda, asi pasina chekudya, pasina cheuviri chemhuri, vanhu vari munzvimbo dzavari ongozozo mudzimba riri kuwedzera. Domestic violence iri associated nepoverty iri mudzimba, iri associated nemalivelihood ari mudzimba. Tikusangana zvekare even yesterday kuRosario Memorial Trust Center taitiwa nemacase akauya evana vari kurodzwa. Saka chero tiri palockdown tine COVID, tichiri sangana nemacases iwaya esexual abuse evana ari kuitika. And zvakare zviri kuitika panguva yekuti vanoshanda nyaya idzi vavashoma, uye zvizhinji zvatarisana nezveutano. Saka tinenge takuona kuti mapurisa achanyanya kuita basa panyaya idzodzidzi. Vesocial work vanoda kuti vafambe, asi transport yacho munhu akaita dambudziko, akambunyikidzwa, akaabhuswa, pakaita red, mafambiro ekunoripota acho haapo because transport haipo. Saka ndova pamwe patiri kuona kuti chero pane maservices mashoma aripo, tiri kuona at the national level vana Musasa Project, Zimbabwe Women Lawyers, Legal Resources Foundation nemahelpline aripo. Asi it's assuming kuti munhu anokwanisa kufona because kazhinji vanhu havasi kukwanisa kuenda. Saka ndodambudziko ratiri kuita rekuti even if pane technology based responses, asi pane pamwe pekuti munhu anotoda ephysical response yekunge achionekwa, achipuhwa counseling, pachiitwa mediation, munhu achiti asingarambe agare muenvironment ine mhirizhonga. Saka request yedu kugovernment ndeyekuti my response to gender-based violence must be seen as an essential service, so that my programs to do with responding to nyaya dzekurodzwa kwevana, dzebongozozo, dzemarape must be an essential service. Isingangobatsirwi chete paclinic, asi kuti ve-victim friendly varambe vari very active basa richiitwa. Tikutaisawo zvakare kuti
regai ndikubatei muromo ipapo wamaigumbonzvanda.
Yandingada kutaura nezvayo ndeyekushayikwa kwePPE, personal protection equipment, kumanesi nemafrontline workers. Tinoiti structural violence sekuti vashandi vari pafrontline vari kugara nepsychological fear. Fear yekuti ini ndini ndichatarisa murwere auya nechimwe chirwere, asi handizive status yake when they don't have the necessary mask or gloves. Saka izvozvi tiri kuona kuti it's an important issue iri kubata vanhukadzi as a violence issue iri structural and iri psychological.
Ya, imbobata henyu makadaro, tichadzoka kwamuri. Rambai muri panhare, tichadzoka kwamuri. Bata henyu makadaro. Star
I'm going to bring my co-host, Star. Thank you. Welcome back. Star, we have Mrs. Nyarazai Gumbonjanda, the AU Goodwill Ambassador for the ending of early child marriages. So she was here just discussing about what she's seeing happening right now. She says she's in Murewa. She's out in Murewa. So she says the incidents of gender-based violence in her area have gone up. And she says at this moment in time, they've also just received news that there is a case of coronavirus that has been detected in her area of Murewa. So that's what we're discussing about here. But I'll hand over to you, unless if you have a question for her.
Yeah, right now, Mal, I did speak before. I did talk to someone who works at a private hospital who didn't want, of course, to... She's a nurse. She didn't want to reveal her everything about her name and with the hospital where she works. But she's basically giving people advice on what to look out for when they are likely to be attacked by this virus and they don't know, and where to get help. I think we'll just take a listen to her for a few minutes. Okay.
Ukuvikela i-coronavirus abantu kumele balandele iziqondiso zabezempilakahle. Ezinjengalokho ukuthi abantu kumele bangasondelelani ezitolo, ezibholanini lapho kukhiwa khona amanzi, ezimoteni abazigadayo. Njalo kumele bahlale begeza izandla ngaso sonke isikhathi besebenzisa isepa. Nxa besibelungisela ukupheka besefuna ukudla. Lanxa bevela sebenzisa izambuzi. Abenelisayo kumele basebenzise ama-hand sanitizers ukugeza izandla okule-alcohol engange-60% kusiya phezulu. I-alcohol butshwala buyabe phakathi komuthi lowo. Kumele njalo bagqoke okuvala amakhala esikuthi ngama-face mask nxa besiya ezindaweni ezilabantu abaningi ezinjengasezitolo ukuyafolela impuphu. Konke lokho kuyayenza ukuthi kube lokuvikela. Izibonelo zalo mkhuhlane ukutshisa umzimba, i-temperature ifika ku-37.3, kumbe wena muntu uzizwe nje ukuthi uyatshisa, ukuphefumula kanzima, ukukhwehlela, ukuqala kuluphepho lomileyo, kugcina sokuluphepho oluthambileyo lukhupha isikhwehlela. Umphimbo uyaba buhlungu, umzimba ukhathale, uphelelwe ngamandla. Ungashaywa likhanda. Kumbe welazo zonke nje izibonelo zomvimbano ezinjengokuthimula lokuvaleka amakhala. Ukuvikela kakulula ngoba abantu abakazwisisi lokho esikuthi yi-social distancing, ukuthi bahlalele khatshana lakhatshana okulesilinganiso esile 1 meter kumbe 2 meters behlukene ezimoteni, ezitolo laphandle. Le self-isolation enziwa i-lockdown le yenziwe nguhulumende, abantu kabakayizwisisi kahle ukuthi bahlale ezindlini. Okunye njalo kwenza ukuthi i-self-isolation le ibe nzima ikusweleka kwezinto eziqakathekileyo ezinjengempuphu, ichukela, lokuswela nje okokuzilibazisa ezindlini. Yikho kwenza ukuthi abantu baphume phandle baye ezitolo bayedinga abangane, ikakhulu abesintwana, abantwana bezikolo. Bayaphuma phandle kakhulu bahlangane, bese kuswelakala leyo yabe siyithi i-social distancing. Esibhedlela okuvikela kulutshwane kakhulu. Kudalwa yikuthi imali yokuthenga lezi zinto kayikho kuleli lizwe. Njalo umnotho welizwe nje uvele uphansi, kawuniki ithuba lokuthi abantu bathenge ngokwaneleyo izinto zokuzivikela. Abasolayo abantu phandle bafanele bahlale belakho ngoba abantu sebehlolelwa phandle bengakangeni esibhedlela ukuthi babonakale ukuthi balawulwe umkhuhlane. Kumele bahlale ke begqokile lezo zimpahla zokuvikela ezinjengamamaski, ama-COVID suit, lokunye nje. Kodwa belaphayo abanye nxa abantu sebehlukanisiwe laphana abangalali ugcikwane kakudingeki ukuthi bahlale begqokile lezo mpahla. Abasebenza ezibhedlela ze-isolation, ama-infection disease hospitals, yibo abayidingayo leyo mpahla ngaso sonke isikhathi. Ngokunjalo lokhu iswelakala, kodwa uhulumende uyaqakathekisa ukuthi bona bathole masinyani ngokushesha lezo mpahla bayazama ngazo zonke indlela lanxa nje kuloke kusizindlushwane. Yebo, bayatholakala abanye abalegciwane ezibhedlela ngesikhathi khonapho behlolo. Bagcine sebe-isolethwa ke sebehambisa kwezinye indlela. Yikho okwethusa amadokotela labongikazi ukuthi ukusweleka kwempahla lezi kungenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kube lula.
Right. There we heard from a medical expert, Marvelous. She was just advising people on what to look out for if, for the symptoms of coronavirus. And as has been said before, it's the general flu-like symptoms. And she was giving general advice on what to do when people to avoid getting the coronavirus. What the doctors have been saying all along, to wash their hands. Not to touch your face and all that. And she's saying actually the people working in hospitals, it's difficult for the, some of them to access the protective clothing, but on a larger scale, they do have the basic sometimes. But this is a private hospital, so it may be a different issue. In, of course, it's a private hospital where some COVID patients were can also be, you know, screened and admitted. So it may be a different story in public hospitals.
Thank you, the star. Kunao vachangu va kupinda mchirungwa. Tanga tukunzwa hapo kubva kune nyanzvi munyaya dzezveutano asi aramba iye kudomwa nezita vachitaura ivo kuti ungazive sei kuti une chirwere ichochi cheCOVID-19 uyezve kuti kana uchinge wabatwa unacho zvii zvaunofanira kuita saka vanga vari kutaura apo vanga vari kutaura nastar vachikwanisa kunge vachienderera mberi vachitsanangudza kuti zvii zvingaitwe nemunhu kana achinge awanikwa iye achibatwa neCOVID-19 iyoyi vachitaura zvakare kuti pari zvino nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yekuti zvikwanisiro zvekuti munhu akwanise kunge achipfeka kana achinge afunga kuti iye aite aende kunoita basa rake semukoti hazvisi kuwanikwa. Asi tanzwa zvakare taana mai Nyaradza Gumbo Dzvanda rigaitenderere mberi tichitaura navo. Alo mai Gumbo Dzvanda, mataura imi nyaya yezvikwanisiro nyanya zvekuti vanoita basa irori vana mukoti navana chiremba kuti iri kunyanyonetsa munyika, mungatipawo pfungwa dzenyu kuti manga muri kuti chii?
Chekutanga ndechekuti isu tiri kushanda closely nemaclinics, saka tiri kutoona zviri kutoitika. Kota yemamaterials aripo, PPE yatinenge tichiona ichinzi iri available or yakadonetwa hazvisi kusvika to even the district hospital. So Rosaria Memorial Trust, we had to look for assistance kushamwari dzakasiyana-siyana for us to actually donate my infrared thermometers, my gumboots, my N95 respirators, my district hospital yedu yemamurewa, and also for the infrared and N95 district hospital yedu yekushamva. These are public government hospitals, and therefore zviripo izvozvo must prioritize distribution at the first point of call. Your ordinary citizen is the local clinic, and then also refer to district hospital. And yet the first point of medical attention for the majority of Zimbabweans are actually protected. I'm also seeing personally a lot of wastage. Unaona munhu ari ega room akapfeka mask. Masks are viewed as a sign of kutindirimo mune zveCOVID. These masks are my commodities which should also be used with diligence. Yes, we want to make sure we are all protected, but in Gatisha and they say, in a way, which is a save us, it's too much at Nazo. Shinofanira kupekwa na doctor, ngazvipekwe na doctor. Shinofanira kushandiswa muclinic, ngazvishandiswe muclinic. Shinofanira kushandiswa kumba, ngazvishandiswe kumba. Because I'm also seeing a lot of expensive masks achingoshandiswa paasingafaniri kungazvishandiswa. Saka it's also about efficiency. Efficiency nezvishoma zvatinazvo take us very far. Thirdly, what we also want to see is local production of certain commodities that Togwansa, if you say Zaria Memorial Trust, only yesterday we produced 300 liters, the Chijaka liquid soap. And I know there are so many organizations who produce sanitizers, name. So what we, because the world is closing, each country is getting more closed. What we are looking for, international solidarity. Because my border aga varwa. But what we want to do is also to request our government to prioritize investment in innovations and entrepreneurship kwa mama community so that we can go to scale and we can save people. Nemari iripo. And lastly, nikayangu inini nikayedi ya Zimbabwe. Yes, we know that economy is really down. Mm-hmm. But we also have national resources in Nika. This is the time when we have to tighten up and say, Marisa, tina zozi nyange ziri zeku gold, kuma diamonds, nailers, sinu zenyika ngazi kirara misa manawevu. Because this is the time when we have to demand accountability on the national resources, because people who are going to be mostly affected, mazmai arimumba. The response to Africa is a slight difference from response to Ethiopia. So the priority is time for isolation. Kumba kunani? Kumba kuna mai varubiga sasa. Kuna mana just kandiro. Kuna mbuya varubichengeta pamshai papo. And those are the primary caregivers. Vasina information, vasina protection, vasina support around them. And they have a primary responsibility. So we need to know we are also now a traumatized nation. Mm-hmm. So, nyaye psychosocial support, nyaye services and products for protection at the primary level. Kuno kuma misha kwa chiri mu masmo ma urban areas, mu ma townships, maybe momo. Doka chuba chukwe ni ma resources akakura. Yes, I agree. We need the big national referral centers to be equipped. But at the same time, and equally at the same time, we need prioritization at the local level. Lastly, I was recently appointed to be on the IMF advisory, and I'm following the macro discussions, the Mariombe.
Mm-hmm.
Mariombe, we need that moratorium as a Zimbabwe, as a country, so that we can be able to have liquidity, to have some money for us to be able to provide my services. But what is needed is accountability. Mm-hmm. We need accountability in the whole of Africa. It's not only accountability. Can I find Mikaipua debt relief? Maria said, why are you going to take one? Because the debt relief is on the assumption that Maria is going to have a community. Why should she take one? And we don't want corruption.
Mm-hmm.
Corruption, because that will protect the women, that would ensure we have services in the communities, and also to make sure we continue to protect issues of human rights, gender-based violence, women, women from Africa.
Uh-huh.
So that is the future of the country. Thank you.
Tiri ipapo, maigumbo njwanda, mumbo, tipao mkupetisira kutinyaya ya kurozwa, kweva na vasati vabvazira iyo yamunomirira muri ku ku African Union yakamira sei panguva ino ye COVID-19.
Pane zvitatu. Chekutanga is tiri kuona makeses ari kuya kuma clinic for antenatal. Todo kuti tirongova nemwedzi tapinda. Saka it's a critical issue for prevention. We need to continue to prevent. And education is critical. Vana vakawana kuti tione kuti nyaya dze education dzichafamba sei tichienda mberi, tinokwanisa ku prevent child marriage going forward. Mm-hmm. And for now we need my responses for girls at risk. Kuti vana vawane kwavanobatsirwa pane kuti mwana arambe achimbunyikidzwa. So we continue to advocate for ensuring protection yevana vari at risk, but my solutions to education, because pachapera ma lockdown. Tozo watu wasikana wa zinju, wangu wachata za kuenda kuchikoro. Uye ninyaye na mwenenge ya tuwa mwenyika because of the economic situation, most of our girls would probably go in, be sexually exploited. So we are very concerned and have just signed a letter together with GPE, with Plan International and other organizations, Wana Girls Not Brides, raising the issues around education and child marriage.
Mm-hmm. Thank you so much, Mai Gumbonjanda. Muve nezuva rakanaka. Star, if I can bring you back on board. We were just hearing there from Mrs. Nyaradzai Gumbonjanda, the AU Goodwill Ambassador for at the end of early child marriage, is just discussing about what she's seeing happening in Murewa. I think if you were listening in there, she was actually saying that she foresees more problems arising from this lockdown after it has been lifted, because now there are a lot of families that will be undergoing a lot of poverty and some girls might be married off.
Yebo ke marvelous li imqotho ke lelo elikhulunywa ngumhlonitsha sibonile lapho ke unkosikazi obekhuluma lapho yathi ukuthi kungenzeka ukuthi sokuphela le lockdown imuli eziningi ziyabe sizihlezi seziswela kakhulu ngoba okuningi sokungasabonakali yena phela uhlala kunhlanganiso ezimqoka ezifana labo IMF ezicubungulayo okuphathelane nemali. Ngakho ke sokuke kwathiwa ukuthi umnotho wamazwe amaningi uzaficakala hayi usumubi kakhulu. And Marv, when it comes to domestic violence as a result of lockdown, you find that even professionals say they are not spared from domestic violence. Of course, it affects everyone.
Yeah, that's true. You know, because like we were saying earlier on, now people are having to spend literally 24/7 in the house together. So this is either going to bring people together as couples or break them up. Or we are going to witness a lot of cases of domestic violence, like what Madame Gumbonjanda was saying there, that she, you know, in the area where she's at in Murewa, she was just saying some of the issues that are coming up is because of, you know, hunger and things like that. And people just looking at each other, you know, those are bad emotions coming to play. And they may result in domestic violence.
Yes. And recently I spoke to an official of the ARTUZ, the Rural Teachers Association. They were saying they actually reported, they've actually recorded two deaths of their members. Of course, that was some time back. And then I recently reached to one of their officials, Christina Giovanni, to hear what exactly happened and why they think this is to do with domestic violence. I actually spoke to him. Just for a few minutes, let's hear what she had to say.
Domestic violence or gender-based violence is kind of a couple, as long as it was named. A film people, it is a situation in a Patelina Lavania Babalisi, a woman by the Swetomon or Tony Leo, which were Uchari and daughter, Yampulala, a Bati, Jalogula Vine, about 2 years or anything as many as GMA. Ukuhlukunyezwa sikokubulawa nokuthiwa kodwa ukuhlukunyezwa kubuya kungakuningi. Ukuhlukunyezwa kungabe kuyizinkulumo, kuyabuya njalo ukuhlukumezeka ezimalini. Kanti ukuhlukunyezwa nje kungathatha loba yiphi i-dimension kusengukuthi okwenzayo ukwenza ngasizathu bani. Izizathu zingabe ziziningi. Okokuqala, abantu ikakhulu kuleli lizwe lakithi eZimbabwe ngabantu abaphila from hand to mouth, ngisitsho ukuthi ngabantu abadinga imali yokudla khonapho. EZimbabwe lapha kuzima ukuthi ungaba nama-savings uthi ngilenisevile ngile mali ethize engiyibekile ngomumo we-economy yethu okwalesi sikhathi. So khonokuyana kuyahlukuluza, wonke umuntu kuyamhlukuluza, angabe ngubaba kumbe ngumama. Wonke khonokuyana kuyamhlukuluza. So sokungabangela ukuthi kube lolaka ebantwini. Umama layo uyabe ekhangele abantwana bamkhalela labo ufuna ukudla. Ingxenye la bese ekhuluma ke lo mkakhe ukuthi khona hayi baba lapha kunje kunje. Bese ugcina sokungavuka ke ulaka ukuthi kade right mina uthi imali yakhona ngiyithathe ngaphi. Isicelo nje besisifisa ukuthi ngabe uhulumende uba lezinhlelo zokuthi aphathise abantu ngaleso sikhathi esinzima esi-lockdown, ngoba abantu abaningi abasebenzi. Akhona yebo amanye ama-department okuthiwa ayasebenza njengakubomayini nakubofanini, but abantu beZimbabwe ubuningi babo vele abantu abazisebenzayo abazithengiselayo izinto. So kwezinye izindawo vele akula bantu abathengisayo, so kuba nzima ukuthi umuntu imali angayithola ngapi. Khona kuthana kungagcina kubangela udlakela ezindlini ebantwini abangomama. Kanti-ke labo abantwana xa umama ehlukumezekile kutsho ukuthi umntwana lawo uzahlukumezeka. So i-lockdown siyayibona kufanele kube khona, kufanele kwenzakale ngenxa yokuthi ngakho umuntu olesifiso sokuthi umkhuhlane lo umemetheke. Sonke siyafisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo uyakhonteyinwa, ulwiswe, uphele. But still, loba kunjalo, kuzaba khona izinto eziningi ezizahlukumeza abantu, ikakhulu abantu abangomama labo abantwana.
Yes, interesting there, Malf. That was Christina Juvane. She is actually an official of the Rural Teachers Association of Zimbabwe.
Mm-hmm.
That they lost members of their organization through to domestic violence.
Sa angaru kwezo kutaura iye kuti akataura nevamwe madzimai I think Rural Teachers Union of Zimbabwe vari kutaura kuti iye vakawanikwa ivo vachitaura kuti pane nyaya yanga iri kunetsa, nyaya yeku shungurudzwa kwakaitwa mumwe mudzimai achibva azowanikwa iye achishaya panyaya yekuti akange awanikwa iye ashungurudzwa, ndobva andofunga akanzi akarohwa achibva awanikwa achishaya. Saka ndozvavari kutaura ipo pano. Asi regai takwanisa kuwana muzvare Savannah vari pano, tichange tichingonzwa navo vachitaura havo, nekuti audio yavo hameno yanga ichiita sei, yanga isinganzwike. Saka tichangoti titaure navo muchitaura henyu tichinzwa audio yenyu kuti kwakamira sei kuNew York muzvare Savannah Madamombe.
Makasunda here, mukudi here?
Aiwa, tiri kukunzwai, taurai zvenyu.
Okay. Kuno zvino hatina kumira mushe, hatidi kunyeberana. Tingade hedu kunyeberana kuti it's okay, hakuna zvakadaro. Kufa upenyu hwakamira chaiko kuti mbi, hapana chatikukwanisa kuita. Kana kubuda panze unongobuda uchinanga kwaupenda, kana kupinda muchitoro unotenga chautenga, unopinda wakananga ikoko uchidzoka.
Saka
kana uchifamba kudaro
taurainu
vakutenge shumba, haudi kusangana nevamwe.
Kana uri kufamba uri kubva watoti ukasangana nemunhu otiza ndiri kukunzwa, taurainu.
Ukatoona munhu, ukaona munhu unotenge waona shumba, saka unototenderera kunyenyeredza kuti usapesane nemumwe. Ende unenge wakapfeka zvekuti uzvidzivirirewo mamasikari kwaya, kuti unenge uchingotya kuti uchabata chimwe chinhu chichaita kuti ubatane neutachiona, nekuti utachiona huri kwese zvino. Ende muno kwakazara vanhu vakanyanya kuwanda, kunyanya munzvimbo dzine vanhu vakawanda. New York ine vanhu vakawanda vakatsikirirana tsikirirana. Saka uzive kuti paunobata ndepapi. Saka unotongo upenyu hwatave nawo kurarama ndokurarama uri mumba mako wakadongorera nepahwindo. Izvi zvinokonzeresa zvinhu zvakawanda. Hazvisi kuti zvinhu zviri zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa nevanhu vapenyu, kuti unoga wakangoti mumani. Zvinokonzeresa zvinhu zvakawanda pautano hwedu.
Mungati imi zvii zvamuri kutarisana nazvo semudzimai? Makatarisa kuti pari zvino, kana vana, muri kuvataurira sei kuti chii chiri kuitika panyaya iyo yeCovid?
Mari zvino zviri kunetsa vana vari mudzimba, chikoro chiri kuitirwa mumba, ndo munofanira.
Audio yamuzvare Savannah hameno yabve yadambuka. Handisi kuziva kuti zviri kufamba sei, asi vari kutaura ivo kuti pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka muguta reNew York. Vari kuti ivo kufamba panze chaipo unotofamba uchitya kuti kana ukasangana nemunhu wakutoita kunge wasangana neshumba. ndozvavari kutaura vachitaura zvakare kuti zvikoro zviri kuitirwa mumba vanenge vari pamaintaneti nezvimwe zvakadaro vachishandisa dandemutande reintaneti kuitira kuti vaite zvechikoro. Saka vari kutaura ivo kuti zvinhu izvi zviri kuitika zvinhu zvinokonzera kuti munhu pfungwa dzako dzisagadzikane, nekuti vari kuti kana kuti utsanangurire kune mwana kuti chiiko chiri kuitika panze apo, uchiona kuti maguta akadai seNew York maguta makuru uyezve anotarisirwa kuti nepasi rose. Ehe, kuti muzvare Savhana vadzoka zvakare, muzvare endererai mberi zvenyu kuti zvii saka zvamuri kuita kuti muwanikwe imi muchiwanawo kuti zuva ripere. Halo, ndiri kukunzwa, itaurai. Taurai zvenyu.
Unonyanya kutipata sevanhu kana uchinge uri panguva yekuti hauna chaunokwanisa kuita. Pfungwa dzinomhanya, pfungwa dzinotenderera, pfungwa dzinopedzisira dzaakupesana nemukufunga. Saka unofanira, ini semudzimai zvinhu zvandinokwanisa kuita ndezvekuti mazuva ano tinoziva kuti nyika yakatitambanuke tichitarisa ivo maintaneti edu aya machiatinawa. Saka ndinoona kuti kana ndichishandisa intaneti ndichitaura nevanhu vari kunharaunda kune dzimwe ndichinzwawo magarira vari kuita ndichiedza kubatsirana navo kuti tobatsirana sei, takabatana sevanhu pamwe chete tichitora tushoma twatinatwo itwotwo tichitenderedza kandiro kai kataitenderedza kubvira kare kumba. Tinozviziva kuti paiti pakaitika rufu tinobata kandiro kanotenderera raini rese vachitora hupfu nekandiro chete, asi vaizadza saga zvorerukira mhuku mhuri yafirwa. Saka ndizvo zvimwe chete zvatiri kuita izvozvo, totenderedza kandiro kedu kuitira kuti ini wacho isu hatisi kuenda kumabasa ravo. Marvelous. Hatisi kuenda kumabasa, hakuna mabasa. Saka zvinhu zvinonetsa, asi kuno tinoti hedu tine rombo rakanaka rekuti hurumende iri kuno inokwanisa kumbotibatsira apa nepapapa. Ende ukatsvaga kwekubatsirwa kana kuti uri kuda chekudya chaicho haushaya. Handingati nhamo yedu ndeyekushaya chekudya ba, aiwa nhamo yedu haisi yekushaya chekudya, asi munhu haana kubarirwa kuti agare pasi zuva rese. Zvinhu zvinorema tazviona nhasi. Taichimbofunga kuti kushanda kunorwadza, asi kugara kunotorwadza kudarika kushanda.
Aiwa, mashoko makukutu. Uchitaura emazwi enyu ekupedzisira nekuti nguva yedu yadyanana. Muzvare Savhana.
Indinoti vanhu vese ngatingobatanei, ngatingotenderedzei tidzokere paunhu hwedu, ubuntu hwedu, zvinhu zvedu zvataita makare. Kuti ini kudya kwangu kwendega kusiriko kurarama, asi kana ndinofanira kuona kuti mopa nexi pangu aje.
Aiwa,
tirarame chese pamwe chete.
Aiwa, pakanaka, tinokutendai chaizvo muzvare Savhana Madamombe, vanga vanesu vari kuNew York. Saka pari zvino tinokutendai vese vari pachirongwa chedu. Would like to thank all those that are live streaming with us. We've really come to the end of our program, and I would like to thank all those that came into the program and were able to discuss with us the issue of the coronavirus and what women are facing day to day as they try to navigate this really strange terrain. And this is worldwide, by the way. You are seeing, we heard there, we were speaking to Standakile. She was speaking to us from, we're speaking to Savannah. She was speaking to us from New York. But, you know, we also heard from Amai Nyaradzo Gumbonjanda. Amai Nyaradzo Gumbonjanda was down in Murewa there, in the rural areas. So this pandemic is not only affecting those in the towns, but also those in the rural areas are being affected. Just to give you an update again as we close up, at the moment, Zimbabwe has 40 cases of positive coronavirus and 4 deaths. And worldwide, at the moment, we have 3 million people that have contracted the coronavirus. But, you know, let's meet again tomorrow in our other programs. Let's talk Ngati Kurukurei and also Life Talk. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye, signing out.